Nyaya iri pazvikamu zvitatu pakuparura kwatakaita urongwa. Chokutanga yanga iri nhanga nyaya kana kuti nzwisa yokungonoparura musangano kumaprovhinzi ese zvatinova zvatakapedzisa tiri kubhuruwa. Saka chikamu chokutanga chapera, taakuenda kuchikamu chepiri chataa kunopinda kumadoor to door, imba imba, papurazi papurazi, ruwa neruwa, raini neraini, nharaunda nenharaunda, kumaruzevha nekumadhorobha. Asi kunyanya takatarisa kumaruzevha, ndokwataa kuenda. Tinei achiri kuti gogogo reparuzevha, kana kuti tisvikewo, kambeini tisvikewo yatiri kuparura, tichiti handei kumusha kumunhu wese vari kumamishawo, tichitsigira naye, kurudzira naye. Mhere ngairire, shoko ngaritumirwe kuti nyika yaakuda shanduko, nyika yaakuda kuendeswa mberi. Hazvisinei nenyaya yekuda kuti tinge tichitatanwana, haisiri nyaya yemapato, yava nyaya yekutarisa zvakanakira nyika. Vamunangagwa nyika yavaremera, havangaigoni nekuti zvinhu zvavaomera. Vanga varipo kwenguva yakareba 38 years hatizi dzokutamba vachingogomera varipo. Aha, tingati tirigomera uripo, asi kungogomera tete hakuna kuti akukuomesera. Saka tova kuvazorodza patiri kuenda kusarudza apa. Ndosaka tiuda kunotuma shoko iroro mumaruva. Tapedza chikamu ichichazouya pachikamu chechitatu chatine taakudzokorora kuti taakuenda kunolonja perekedza mwana kambeini yatine taakuti akuperekedzana kuenda kustate house, tichipedzisa nokukwengura nokutsvaira. Haa, panenge yava mavhu nemarara. Haa, inenge yave nhange mutange. Taakusumudzira nyika yose, toridza ngerengere, tosumudza ngerengere. Hwamanda yorira munhu kunzi uri papi, tichiverengana ipapo, ibata mupfupi bata murefu.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaakuendawo kupa nyaya yekufundisirwa inezvemavota registration slip zvavari kutaura?
Haa, isu tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mhindo inoreva kuda kuedza. Mambakuedza ndo panofamba varoyi.